Taona jena guruka zuwa gurura ra taradzwa ra tukudzanga ari zuwa raicheka raizenekera nyika mwedzi unopa chiedza kurima pazvinhu zvakawanda pauchenjeri zivo anga ari chibwe chitedza chezivo anga ari dende reuchenjeri anga ari tsungamusana remazano anga ari hwaro pakuvandudza nekurodera anga ari mbambo panyaya yekuendesa nyika mberi kuendesa mhuri mberi kuendesa magariro akanaka mberi achiimbira runyararo rugare achiimbira budiriro achiimbira kugara zvakanaka munharaunda munyika akaimba zvakatekeshera nekuita maungira pasi rose munyika muno hapana asina kumbotamba pamuchato hapana asina kumbotamba kana kunyaradzwa parufu nenziyo kana pangava papati nenziyo dzavamutukudzi vamutukudzi vakatukudza hana dzedu vakatukudza mwoyo yedu vakatukudza nzeve dzedu vakatukudza ndangariro nepfungwa dzedu vakatukudza iwo maonero nendangariro dzedu zvokuti dzakatekenyedzwa kusvika paya pekuti vanhu vakava nekupfuma nekutenda nekuyemura zano rinenge richibva kumurume akatisa mutukudzi saka tarasikirwa kana uchinzi nyika yarasikirwa ndokurasikirwa ndovarume vokuti kana madzimai aya yekuti kana muchinge marasikirwa munonyatsoona kuti iri rava vende pabvezino rava vende ndozvatakuona nekuti murume anga akamira murume anga ane udzamo hweunhu hwakanaka nemudzimai wake aipa mavalues kana kuti zvinoyemurika zvemhuri namai dezemutukudzi iye navamapfumo ndovamwe vanongati vakuru vakuru vana mazvikokota vanachangamire vezvekutevenyura mimhanzi asivo vari magamba enyika yedu pakuita kuti magariro yedu tsika zvatinokoshesa mimhanzi kana kuti zvatakabva nazvo kure zvatingati mitupo yedu kana kuti zvinoendeka zvedu zvokwedu pamagariro edu zvivandudzwo kune dzimwe nyika zvakaitwa nababa vamutukudzi South Africa vanotiziva Namibia vanotiziva Nigeria vanotiziva America vanotiziva Trump nokuda kwavamutukudzi tinozikanwa nana mama Theresa May kunana London kana Putin kuRussia
imi zvii zvamunorangarirawo pakumbotaura navo vachiri vapenyu
vamutukudzi vazhinji vangatadza kuziva hwangu ukama hwandandi nahwo navamutukudzi hausi hwemunhu ane mukurumbira nemunhu waaita zvematongerwo enyika kana kufanga zvisiwo mararambiro edu mararamiro edu anga ari baba nemwana ndanga ndiri munhu akagara achiwirira nevafana vangu kunyanyanyanya kubva kare ndingagara ndiri munhu anonge anofarira mimhanzi dzegospel kana dzimwewo dzinenge dzichiimbwa nevechidiki kana vakuru ndinofarira mimhanzi nokuti mumhanzi unoratidza tsika dzedu unoratidza matarenda atinawo mukuburiridza nehama dzakasiyana siyana
tiri kuonawo vamwe vari kunyora kuti nemabasa akaitwa navamutukudzi dei vaitwa gamba renyika munoona sei
inandipo kani nazvo igamba kwete renyika igamba reupenyu munotova lemita kana kuvadzora basa ravo kana kukati igamba renyika nokuti nyika idiki igamba reupenyu nokuti vanopfuura zvenyika vanopinda muupenyu hwevanhu vakaita zvinorova vakaita zvinogara zvakadaro chipo chavangava nacho vakachishandisa vakazvidurura nekuti vazhinji vanouya panyika pano vanongodurura gama kana kuti mbijana vobva vaenda nezvavakapohwa nashe panyika kuti vadurure voregera kudurura uyu murume uyu akadurura zvese.